Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 19th July 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the taxi war that has erupted in South Africa between Uber drivers and their metered taxi compatriots.
Uber Technologies Incorporation is an American technology company headquartered in San Francisco, California, United States, operating in 633 cities worldwide.
Zimbabweans in South Africa and indeed throughout the world are some of the millions of worldwide who are operating taxis under Uber.
Although the clashes between Uber drivers and metered taxis are not unique to South Africa, the extent of the violence in South Africa has reached alarming levels. One driver was firebombed a few weeks ago and died in hospital this week.
Some areas in South Africa have been declared no-go areas for Uber drivers as the tensions between operators continue.
But before we open up the lines for your calls and our guests, we have lined up a video about an event that occurred here in the United States at the weekend. The Zimbabwe Diaspora Network North America held its annual family picnic at Seneca Park in Gaithersburg here in the United States. Here is the story.
So, this is an annual event organized by DIDNA, DMV, WV chapter. We do this to get Zimbabweans together every year. We know that our lives are busy here, but we try to get people to socialize, people to network. Some people want, you know, to know where they can get things from home, and we do this to network. And also, you know, above all, just to talk about, you know, our lives. We have so many people back home, you know. So we still want to talk about what's going on home.
This is an association that is, outside Zimbabwe. So one would like to think there is no political affiliation or anything like that.
That is true. We do not associate ourselves with any political party, but we relate to political parties as they are in Zimbabwe. You know, if people in ZANU-PF, people in MDC, people in whichever party is there, we want to network and encourage development in Zimbabwe.
We are in the planning stages of various programs that we are considering to launch within the next few months.
What type of project are you?
Right now we're looking at a few months ago, Zimbabwe was placed as one of the major countries in human trafficking by the United Nations, and so we have outreach to one of the organizations called Hair Zimbabwe, and we're in the process of trying to see if we can have a fundraising event that we can in turn go back and help some of our women and children. Because of the nature of the economic status at home, young women are leaving their children back home to go and work elsewhere, to South Africa, Dubai, Europe, wherever they're going, and end up being exploited, whether sexually or economically. And it's a very sensitive issue for me that this is something that I'm thinking of doing within the next 2 months, and I have started communicating with Hair Zimbabwe organization in Harare. So I'm praying that because unity is strength, and when one or more are gathered, there's something, a solution is about to come up.
How big is this problem of trafficking in Zimbabwe?
Well,
would you say it has reached an alarming level where the whole world has to turn its eyes on Zimbabwe?
Well, 2 months ago, it was on an alarming level. That is how I got involved in it, because I was like, oh my God, this cannot be happening to these young women and children. This could be my daughter, this could be my sister. So the good news is that the other day I was communicating with some people and reading, and I found out that Zimbabwe is now at a tier 2 level, whereby they have combated some of that human trafficking, but there's still a lot of work to be done. And so I'm hoping that somehow we can make progress and help these young women and children.
Yes, that Jonga was an event, like you said, that happened over the weekend. And now back to our topic of the taxi war that has erupted in South Africa between Uber drivers and meter taxi drivers.
Hongu vatereri nevatariri nasi mchirongwa chedu che Diaspora Forum. Tati timbokurukura matambudziko ari kusangana nevachikairi vedzimotokari dziri kushanda kutakura vanhu dziri pasi pekambani yeUber. Tinonzwa kuti muSouth Africa vari kurwisana nevematekisi aya atingati mateksi ane mita, nekuti veUber vanongoshandisa michina yechizvino zvino, vane app yavanenge vachishandisa panhare mbozha dzavo. Zvino vemateksi vari kuti vari kutorerwa basa, nekuti zvinonzwa zvakare kuti mitengo yeUber yakadzikira pane mitengo inochadzwa nevemateksi, zvaita kuti vanhu varwisane. Mwedzi wapera pane mumwe akakandirwa bhambu remoto kana kupisirwa motokari yake ari mukati, akazoshaya nemusi wemuvhuro svondo rino ari mutyairi weUber. Tanzwawo zvakare kuti kune nzvimbo dzinoita 15 dzekuti veUber havachatokwanisi kusvikako nenyaya yekurwiswa ikoko, dzakatoziviswa neUber kuti aiwa, vatyairi vedu havasi kuenda kunzvimbo idzi neidzi neidzi nenyaya yehondo iyoyo. Haisi hondo itsva yekurwisana kwenyaya dzevemichovha muSouth Africa, asi zvinhu zviri kuramba zvichienderera zvichikanganisawo zvizvarwa zveZimbabwe. Tambotaura navaAlois Ndlovu, mumwe wari kushandisawo Uber, kutyaira motokari yavo pasi peUber. Vari kutaura kuti dambudziko irori raakukanganisa vane dzimotokari, nokuti vamwe vanenge vakakwereta dzimotokari vachibhadhara pamwedzi pamwedzi kutenga motokari idzodzo. Zvaakureva kuti mari haichawanika kuti unge uchiita izvozvo, pamwe chete nekuti mhuri inge ichidya muchiwana cheuviri. Ndo nyaya yatiri kukurukura, hatisi kutarisa muSouth Africa chete. Muno muAmerica Uber irimo, pasi rose tingati Uber irimo munzvimbo dzakawanda. Tanzwa kuti iri mumaguta anokwana kuita 633 cities pasi rose. Titaurirei kwamuri kuti muri kushandawo sei ikoko Uber? Tinoona kana imo muno Chris pakatomboita hondo Uber ichinetsanawo nevemateksi vari muno.
Yebo Jonga. Lamhlanje ke Zulu kandaba sixoxa ngodaba lwamateksi athiwa wona yiUber. Amateksi la asebenza ngomakhalekhukhwini, uyafaka iinombolo zakho nxa ungumtshayeli, kuyaziswa ukubana sokulomuntu ofuna ukuthi uyemthwala, konke kusebenzisa ke umakhalekhukhwini. Lokhu manje sokudale inzondano phakathi wabonabo abasebenzisa yona iUber le, labasebenzisa amateksi esiwaziyo lakudala la asebenzisa amamitha. Ye kuthiwa kuyalwiwa kakhulu kona le eSouth Africa, ukubangela ukubana omunye undoda obe driver iUber uphoselwe ibhomba lamafutha epetrol, ladubuka walimala kanzima kumaviki adluleyo, kodwa ke usitshiye ngomvulo osekubangela ukuthi abatshayeli laba, iningi labo abatshayela iUber bethi bona hayi kule ndawo esingasafiki khona. Silabo njalo esizaxoxa labo abasebenza kuUber abazasitshela okuningi alungo kwenzakalayo. Kodwa ke lingaphi komhlaba lani, siyazi ukuthi uUber ikhona ngaphandle kweZimbabwe Jonga. Lingasitshela ukuthi hayi kuhamba njani, kodwa asithi ukuthi nxa useZimbabwe ungasitshayela ucingo usitshela lawo imbono yakho, siyakwamukela kakhulu Jonga.
Tanzwa kuti tava navadeva mavinga murwiri wekodzero dzevanhu igweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica. Vamavinga, tinogamuchira iyi pachirongwa.
Tinotenda zvikuru vakandembiri namwe vese Kristi kwemakadi izvenyu.
Aiwa tinotenda kuti makwanisa kuwanawo mukana wekuti munge muchipinda pachirongwa chedu. Ndinoziva hangu kuti vamavhinga havasati vajoina Uber kuti vanga vachityaira nekuti vamwe vangati koinda handisana nambokwira mota inotyairwa navamavhinga kuUber. Asi chaita kuti vamavhinga tivakoke pachirongwa inyaya yekodzero dzevanhu nekuti tinonzwa kuti zviri kuitika muSouth Africa zviri kusiririsa. Tataura nemumwe mutyairi achitaura kuti pamberi pemapurisa nemusi wemuvhuro akatovhiringidzwa asi mapurisa haana kutora matanho. Zvimwe zviri kuita kuti vati koche chiri kuitika, kodzero dziri kutyorwa pamberi pevanhu vanofanira kunge vachichengetedza vemutemo. Zvii zvamuri kuona nenyaya iyi vamavhinga?
Nyaya yevatyairi veUber, vanhu vari kuona dambudziko guru kwazvo. Asi ndingangoda kuti zvinobatanira kuti South Africa muno munyika matigere muSouth Africa, nyaya yemhirizhonga yakanyanya pazvinhu zvizhinji. Tinoona kuti kazhinji vanhu vanenge vachiratidzira havanonoki kuita zvechisimba kana zvekushandisa mhirizhonga. Nekudaro tadaro tinoona kuti kuvatyairi vemaUber zvakavanyanyirawo zvikuru kwazvo kunzvimbo kunyanya muguta reJohannesburg. Nzvimbo dzakaita sekunharaunda yendege kuOR Tambo, kunonyanyisa kuuya vashanyi vematexi vanenge variko vachidzivisa vatyairi veUber. Zvakare kunzvimbo dzakaita sana Sandton, sana Rosebank, zvakare vanenge vachiti havafaniri kuona zvachose munhu weUber. Dambudziko iri rinozowedzerwa pakuti veUber varidzi vayo, varidzi vekambani, vanenge vasiri panzvimbo nekuti vanoinye inonyaya yekushandisa masaisai emumhepo paindaneti. Nekudaro vanenge vasina mahofisi ari pakanyanya, saka havagoni kuti vatsigire kana kubatsirawo vatyairi vavo. Saka vatyairi vanenge vasara vari vega pasi. Zvakarezve toona kuti mapurisa haakurumidzi kupinda mudanho rekudzivirira vanhu. Kazhinji kachona vanomirira zvavo kuona kuti panenge paitika chimwe chinhu. Saka kodzero dzenge dzatotyorwa kare panozopinda mapurisa mazviri. Zvakarezve pavanenge vachipinda vanenge vasingapindi kuti vachengetedze runyararo, asi tinenge taida kuti tsvaga kuzoti chii chaitika. Ndo rimwe dambudziko ratiri kuona iroro. Saka tiri kuona kuti kunetsana uku hakusi kupera, kuri kuramba kuchienderera. Zvakarezve chiripo ndechekuti motokari dzinoshandiswa nevatyairi veUber dzinoonekwa, dzinozivikanwa kazhinji kazhinji nekuti dzinenge dzichiratidza kuti itsva, dzichiri itsva uyezve mhando dzenyana dzinozivikanwa. Saka zviri nyore kuti munhu weUber aonekwe kunzi uyo mutyairi veUber nekuti anenge akataridza mbozhanhare yake inenge iri mukati memotokari ichionekwa, zvakare mhando yemotokari inozivikanwa. Saka zviri nyore kuti vematexi vaya vanenge vachida kuti varove kana kupaza mota dzeUber vakwanise kuziva kuti uyo ndeweUber kana kuti haasi. Ndo rimwe dambudziko riripo zvakare kuti motokari dzevanhu veUber dzinoonekwa nyore nyore kunyange zvadzo dzisina kunyorwa padumbu kuti Uber, asi kudziona kuri nyore kune vanodziziva.
Aiwa maita basa vamavhinga, ramba yanyu muri parunare Kristi. Ndazwa kuti nemumwe munyarikani pachirongwa.
Yebo Jonga Silo Ndumiso Mlilo, sakwamukela mnumzana Mlilo.
Yebo kunjani baba?
Hayi siyaphila. Ya ungasitshela ngodaba esilalo lapha olwamateksi lapha lama-Uber ukuthi sizwa kuthiwa hayi kunzima ngapho, ungasitshela nje wena ukubona.
Ya engibonayo ukuthi kumbe ngithi ngolwesihlando odlileyo lapha efletini lamphansi lapha kukhona Pretoria lo Kane, kulo muntu ubaba we-Uber owedlula laphana khonapho kuyapaka nababemamitadex uthe zivulela nje irobothi lavala laba babe beseqa bathatha izitina bashaya imota amawindi babulala i-windscreen. Ubaba lwalo ukuthi ngabe kabalekanga babezambulala, wagijima washiya kwazoba kuya amapholisa later vele ezele kuyo. Into ekhona yokuthi ama-Uber achiphile, so laba abantu abalama-metadex laba uyathola ukuthi maybe mamuntu ungathi ufunike endaweni ethize athi ngiyakucharja 200 rand. Laba be-Uber kuphela bona badinga ukuthi umuntu oseduze nawe lapho kungubani then bese betshela umuntu abeseduze abo yakuthathe imali ozayibhadala iyabe ingafiki even ku-100 rand. Laba bekuthathe 200 uyathola ukuthi maybe ungabhadala 6 or 7. So manje laba abama-tax laba sebona ngathi ama-Uber nase sithathele i-business njalo abaye bakhona babachuza bathi ama-Uber akana license. But of course, the minister, like you mentioned last week, talks ago, all this and that. Who are criminal? I said, the government to come out with the license, but then they are going to be going over. I'm a upper, I'm a humble, no my group. But the lava, I'm a minister, to slow, I'm a humble, no my group. But of course, telling the other repairs because. So, when you have women to upper man in this, and I feel army pants. Labavani from Kalambabuna, another teaching is one up in Kalakona pants, Upara Amatex and Labavani that is. Mutati has a light. Manafia apparently open a pants, wires, whoopi, Mundi Upa in numbers of Kona, motors of Kona, using the Matu, the Kabuli, sign of Opera on the license or in Abavana. But we are going to say, Dopis dinner teaching. Loving Ganam, Lyon, text drive, and upper pants of his Babylon. South Africa, Lamani, Lapa, wouldn't have played some tea club. So, Lava, but I retire my Opa. My retirement Opa, Mountain Law, Novak is under free, and I take the rest of the business driver. So, what's on the way? We are going to have it ended. When a match time Opa Lapa, Unga, or no one came in, so we should love our coach motor to Nafala each year. So, like Mavic, Jimmy's and Iwagi, and I'm going to like the dope I said, my land in Labang. But the windows can look on my way. I'm not talking about the show me what to nominate to do. Not in the industry, and I am a text of South Africa. I'm not talking about this in this name. Grand Bama from the Uti Road to me and food in the incumbent down in Chile, about the humming down. But will it in the way with the Iman? Lavavan serve one with the Upa, each if you haven't by Tanda, but Tanda with him over. I have a seven. Ukhambe ubaba kupasise lokufundisa ukuthi kwenziwa kanjani kwenziwe njani then laphana nabe simanga athole inzuzo ubhala uyathatha imali ethile la uthatha ethile baningi abakuba khona lapho ababuya kithi ekhaya njalo bakhona futhi njalo kuyena la ama-meter ababuya kithi ezimbabwe so lapha ngibona kule ngozi ethize but into engibona ukuthi i-competition commission la isiqalele ukuthi ucubungula ukuthi i-violence ngaleyo ngoba bayakhala futhi abantu be-uba bathi amapholisa abekazi batshele ayenzi lutho asika nje ethi hayi ama-ubaleku sikuzwa everyday sokula nto esingayenza thina yathi sofana lokuthi ngiba mawumba nje inkunzi la emgwaqweni into ezingane ma ungayipholisa then sakuthela ukuthi ha lokho hhayi vele lokhu zivele ugcwele sokufana nabantu be-uba bathi vele amapholisa ancedi ngalokho akutshela ukuthi avele lokhu vele sihlala sizwa ngakho vele kuyingoma eyansuke zonke kukayo kumele ukuthi kuze kufeke umuntu njengalo omunye owathiselwayo lapha epitoro wagcinekelahlekele impilo yakhe
hayi se hayi bambe ucingo lapho siyabonga kakhulu ubambe sizaba sibuya sixoxa njalo jonga
Mr. Mavinga.
Yes.
Today we were looking at the taxi wars between Uber drivers and metered taxi operators in South Africa. How serious is this problem?
Well, it is quite a serious and spreading problem, particularly around Johannesburg, the main international airport, OR Tambo, the main sort of city around Central City, Rosebank, and other areas. It is serious because the attacks have resulted in the death of an Uber driver, and also the attacks have now gone on to involve and include passengers. So it is really a huge challenge. The taxi drivers tend to seal off, you know, these areas like Central City, OR Tambo Airport, or Rosebank Mall, and demand that no passengers should get onto Uber vehicles. And it is easy for the taxi drivers to identify these Uber vehicles because of the the make, and usually also that because they would be displaying, you know, the navigation phones on the screens inside the vehicles. So it's quite easy to identify. And when passengers are in those vehicles, then and also the drivers themselves, the danger becomes higher. And also because often the Uber drivers do not have any form of security for themselves and their passengers. And the police have not really provided any clear strategy to ensure security for the Uber drivers and passengers. The bone of contention, Ms. Kademiri, here is that the taxi drivers allege that their customers who would otherwise have been theirs, are now going to Uber because the Uber platform is much cheaper. And also they allege that as taxis, they are more organized, they pay tax, they are regulated, they are licensed, when Uber is not, which might not actually be true. But the information is not out there in terms of how Uber is regulated. So there is a lot of misinformation that is fueling this fight between the Uber, actually targeting the Uber drivers, not between, but targeting Uber drivers mainly around Johannesburg. And there is also a sense, actually, which is almost xenophobic, that seems to suggest that predominantly the Uber drivers are foreign nationals. So sometimes it is part of what is fueling the attacks on Uber drivers, and it's quite terrible now. Vehicles have been destroyed. If you look at, I've been talking to insurance companies where, you know, the premiums for Uber vehicles have shot up because of the idea that they are prone to attacks. So that actually shows how serious the problem has become. So not only are Uber drivers suffering because of their vehicles are prone to attack, but also if they want to pay insurance, it's much more expensive now because of the claims that are now coming up repeatedly on Uber vehicles because of the attacks.
Thank you so much, Mr. Mafinga. Do stay on the line, Chris.
Yebo Jonga, si lo mlaleli lapha ongafunanga ukuqanjwa ngegama ose South Africa, siyakwamukela kuhle.
Yebo baba.
Ye, mnumzana, ungasitshela usiphathise ngodaba esilalo lamhlanje egudwini lapho ukuthi wena uthini imbono yakho.
Okay, into engiyibonayo mina la ngoba udala vele ngutaxi industry. Mita taxi industry. So into ekhona yukuthi i-Uber ifike namaprize aphansi nadulayo, hhayi ukuthi aphansi kuphela, kungakhulunywa ngeprize eyi-1 ngoba i-Uber black iyadula, ine-Uber van iyadura, so kuyi-Uber X i-chief. So into ekhona engiyibona ukuthi mina iba yinkinga yikuthi i-meter tax la e-South Africa ayina price eyi-1 sasekhona.
Yes,
amaprize akhona ahlukene. Even bazela nanamhlanje bekhuluma kuradio bebengakhulumi iqiniso, i-meter tax amaprize ayahlukene. Ikhampani nekhampani ine-price yayo, so i-Uber naye ufike ne-price yakhe. So I don't know ukuthi why bemlwisa instead yokuthi belungise le iproblem yama-prizes, iyona esiyinkinga. Ngoba Uber ufike ne-price yakhe, namanye amatesi nafike ne-price yawo, even nabona laba abasestashini abarenge estashini, i-price yabo so high than okudlula amanye amatesi akhona la e-South Africa. So leyo yinkinga ebakhona. And okwesibili, angiyiboni mina lento ukuthi ine-xenophobia, ayinayo. And then ama-insurance ukuze adule njengomuntu okwi-industry, i-Uber Black inemali e-cheap insurance, i-Uber X inemali e-durayo because most ama-X a-driver ngabantu abaqashiwe and ba-driver rough bawashayisa. That's why ama-insurance akhuphula imali ku-Uber X, not ku-Black naku-van.
Hayi, siyakuzwa. Manje lapha nxa usithi umehluko o-Black le-van imalini?
Even if Black is taking bad, I think if Ben in our lap over 16, he is still lap over 17. And the ES in the way this side, then I eat mobile ES. If I take a cool abandon, they got the delivery like give a limited check. Even when the one general could go ex, the delivery like give a limited check. Just yet because Bona, Panaleo, anger, put an ember for the Ganga Moba. It pick up a cool yogin that would develop and suffer healing and pick up before you move. That's within 30 minutes. Means they got marked 10. Set of pick up motors pick up 10. Within 30 minutes. Lava when you pass up a killer up. In them, Bonobuti was to do. But they, I could to find this old beggar Mogulwa.
Manje
bona ababuye nenyindlela engasoldeka ngoba manje njengoba beyelwa kanje ama client vele at the end bagcina bengena ama customer ngishona kancane ngoba abantu bonke bazobaleka and akhona ama company angalwisiyo i Uber abantu bazobalekela kubo beshiye la abithi Uber ngoba aziwa lithi Uber ukuthi iwathi and the second enyinto abantu bathi Uber inama permit akulona iqiniso lelo mina ine moto ezu 3 kwa Uber zonke zinama permit akho niqiniso le bona laba abantu abasilithayo yibona bangama pirate abangena ama permit ofanele ukuthi government ithathi nothi ngabo ngoba abanama permit vele isikwatisa kabo ngingalisa ngumuntu ongena permit mina ngine permit ngine permit ngine passenger liability ngine public yonke iphelele enokuba konke nalabo abanye abadrive izimoto zami yonke iphelele but labo abantu abasifisa abana lutho nje umuntu unelicense vathi ubuhambe yaboleka imoto kamngane wakhe efika ngene ngaye esipadini esebenze ngaye ecedela bethi Uber kayifuni yabona inkinga ebakhona yiyo leyo
hayi siyakuzwa kakhulu sibili hayi ube lela ngelihle sibongile kakhulu
okay all right baba siyabona
okay Jonga, he's an Uber operator. He says he's got three. So you know he's denying that there is some kind of xenophobia. I should have asked him why he thinks that way because according to Mr. Mavinga, he thinks that way.
Okay.
And I heard he said there are some three or so plans, Uber plans. There's Uber Black, Uber Van, Uber X, and there's also Uber Pool. So he said Uber X is the cheapest one.
Yes.
Because they say here in July 2012, the company introduced the Uber X, a service option which allows anyone to drive for Uber using their own car, subject to a background check and car requirements, which means that I can even use my car to drive as long as it's certified safe on the roads.
Yeah.
Well, yeah.
Yeah, quite interesting. Mr. Mavinga? Mr. Mavinga, yes,
yes, I'm here.
You heard that caller there. He says he doesn't believe that there is an element of xenophobia in this taxi war. Would you think that he is telling it as it is because he's an Uber driver as well? What do you make of his statement?
No, I think what is happening is that there is yet to be a comprehensive analysis of what exactly is happening. And there are a number of factors that have actually been raised by people. And I am a very frequent user for business of the Uber platform, the Uber X, the Uber Black, and also the Uber Van. So I am familiar with this, and I have spoken to a number of drivers. So if you look at the profile of the drivers in terms of percentages, or if you were to talk to Uber, they will then tell you that especially for Johannesburg, where the violence is most intense, the vast majority of the drivers are foreign nationals, and also a significant portion of the owners of the vehicles that are on that platform. It then actually contributes to the tensions and violence, but mainly the perception that business has now been taken away from taxi owners and drivers is fueling the fights. But we cannot discount the element of violence, of xenophobia. But having said that, let me also say that if you look at the attacks that have taken place so far, these attacks have been concentrated in areas like Sandton and the airport, where the perception is that business is primarily should have gone to the taxis and now is going elsewhere. So a sense of loss of economic opportunities, which is again something that comes up in other cases of xenophobic violence that are not related to the taxi industry.
Mm-hmm. Yeah, there are no statistics available on how many operators are in South Africa. I mean, readily available, but the people that we spoke to say that it's around 10,000. And out of that 10,000, they say 90% of those operators are Zimbabweans. Would you say that's true?
It's possible, yes. It's possible that the vast majority by far would be Zimbabweans, but I wouldn't be sure about the exact percentage. But yes, from my own experience, anecdotally, of use of these guns, the vast majority of the drivers, yes, they have turned out to be foreign nationals and mainly Zimbabweans, yes.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mafinga. Do stay on the line. Tina Mkoma Donald Mamboma, Baruk South Africa. Magadi Mkoma Donald.
Ndofara Mkoma Jonga, Magadi Mkoma Mkoma Chris na wade wa Mafinga.
Waiwa truwa penyu. Nasi ma driver Uba mchenda kupika na yo meter taxi enyu.
Ai namu ndichingori kuno ku adoko ati mitarangarira mukoma pane nyaye kumesi na Texas station ya pakambaita mutauro paya ndikambotaura ho ticharo na ndichazvizi jeto yavapo ndiani ndichazvizi tarawo kuno kumesi na ndichitaura mukoma Jonga ndichiti hazvini zvemuno zvagara zvinodziva kuti kana pazvino zvonge zvikatanga zvinoguma zvakuita like xenophobia pakutaurawo vanhu vanomona pane ndawo vachinzi akapisiwa panews izvo weko kujobheki Reva, mwote ya kapisi wa harimu.
Asi, atisa ya taziwa kuti mchujaru wa chenyika ipi na kuti tukatarisa zitarao. Wakapisi kwa wanonzi Lindelani Mashau. Wano kuna angawari chujaru wa chemusa wa Afrika, chujaru wa cheku Zimbabwe, kana chujaru wa cheku Batisa Tanzo, chujaru wa chenyika ipi. Saka utiti, titi pane nyaze kuurana kwa maruzi. Andisi wetu chunga tambirika ya.
Ahora na zvinga tambiri gazo but chero kufa hako kufa chero vakava hacho munhu vabati munhu afa hazvingufadzi saka ndozvataitaura hangu bata ndichiti kana vakomana vekumushaka inhamo zvayo inongoti sunda mugoma but kana vatanga kudero ngatimbovapa mukana vatange vapora vadzikama nokuti hazibetseri mugoma kuro tichirasirwe neupenyu nehama neshamwari nekuda kwokuti varikuda kuramba vachishingira kana vakaona zvinyaya kupisa kudaro ngavarege kuti ngavambomira zviite sezvinotonhora bhozi hazvishandi unozorishanda sei wafa biasa racho
Asi ndoparikubva chingwa chevana zvemukoma Donald.
Manje kana chingwa chevana breadwinner wakapfugwa nefuti chazovana wachozoramba wotozotamba nhamo zvakanyanya manje. Basa roshandwa nemunhu mupenyu mukoma. Chero vazvinova mazinga vanogona kundisinzi vatsigira ipapo. Pane kuti upinde parisk nokuti zvinhu zvemuno pakangoona paita musindo. Mapurisa akasiri kuekita anozotopindira ende anenge achiosha kutopindira kwacho futi. Tasi ya mwone kudebe ni wari kupura na magande la wari kupugwa. So fawati wala wafo. Hala pindi ili mapuriza ya muno. Wala wari kupugwa na ya muno. Magande la ya muno. Wati mwo paka zeta mafore leishina hozi. Hala tombo eti. Wanda sawa sipo. Magande la ya nisi ya wari kupugwa kudebe ni. Kwa kipugwa every day. Kwa uzodi kana driver wewe kuzimbakwe zake. Hala tombo mwonde muno. Saka ina mwuru zirea mwende kukwati kana wakatanga wadero. Kana kachiona tepara kupisa kaka. Ngambo mira papore pane kuti vada kufaitira kuti tongopinda topinda vanopugwa kuti vanopera muno vanhu ndo zvandakaona kuti vanhu vemuno vanozvigona pa silence vanoitamba nayo pakangoungana vanhu chete vakanzaratidzira panofiwa panopiswa munhu nematayira panopugwa munhu panodii ndo maitiro avo saka izvi hedu inhamo inongotisunda mugoma haisi ndedzekweriwo zvinana akurongeka asi hazviti
Aiwa, hanzi panonzwikwa panenge pari padare panonga paungana varume vakuru vanosanganisa vana mukoma Donald aiwa ukashaya chekutakura kubva ipapo. Hunanjere ndofunga vanhu vari kuzvinzwa.
Maita basa. Muhoro yamazinga.
Aiwa mazinga vari kuzvinzwa zvakare hanzi hapana inokumira imwe.
Alright ngo.
Maita basa Christina Mukoma Ndumiso Mulilo vari paro nare vamwe vemunyarikano vatinawo tinogona kumudzwa kuti vari kuona sei.
Mulilo.
Hana?
Yeah, udabo olunye siluzwayo lapha angazi umzwile lapho khona omnye umlaleli othi yena kungani kule xenophobia mbijani phakathi lapha ngoba abaningi abachayeli ngabavele eZimbabwe. Kungakuliqiniso ukubona njani wena?
Lokho kunzima ukuthi ngikhulele kodwa ke into engayitshoyo ukuthi bona laba abalamateksi amamitateksi bakhona bakithi kula ama-Uber. Mina asengeke ngasebenzisa vele iningi lakhona vele ngabantu bakithetha. But anti into engangiyibone ukuthi ma kuvele kulo msindo kumbe kulani, ma kuvele kule issue yabo yena leyo ukuthi sabangisana ukuthi ama-customer ukuthi imali sesishoda ngale kibo. Ma ungatholakala ukuthi vele futhi esiuphinde kube ngangaphandle ngale into yakhona esukube wese. Yiko ngangibona ivini noma besenza ukuthi badoyitoyele amanzi kumbe izindlu khona la. Ma behambe esitradini bengathola umuntu weZimbabwe kumbe ophuma kwenye ilizwe ethengisa uyathathela izinto ubangala ukuthi ukuthengisa lokhu kungenaphi ezindlini zabo laba abazidoyisela. Lokhu kungaba liqiniso ngoba mina ngiyabazi abanye abaningi akhona vele ngama-Uber nje khona lokhu sekufaka impilo zabantu abanye babe ngama-passengers kuphela engozini ngoba ma befika bona bayathanga ezitina and ngathi inyanga epheleleyo ngike ngakho apha le siteleko esabantu abamithadesi kade bematha epitori besiya kwi-department ye-transport bekhuluma ngento eziningi like phela ukuthi ngabe kuthenga imota uyazithenga imali engaka but igcine imali yakhona isikhula sebhadala imali eziningi ngoba zabe kuthenge ngesikwelete lento ezinye isikhalazo zabo eziningi. Endleleni lapho engakubonayo i-Uber yayithi ngabonakala so ichaya kula amawindi kuthathwa amafoni kuthathwa kusetshe. Yazi ukuthi kwasekulokusela uyazi into engayibona lapho yazi nezibuhlungu ichaya amawindi kodwa khonapho bethi ngabantu bayamasha bangamatelegeza abangakithi labo abaphephanga and kukhona lapho nje nalowo omnye umngane wami lo obuye ekhaya banezimpi labo futhi khona lapho vele khona lokhu ukuthi yena baba bamchaya baze bamchaya nge-pepper spray bemchayele ukuthi ngoba ngowezimbabwe i-route khona lapho ma ufika endaweni wathi efika khona lapho warenka lapho e-Bramfontein sefika babe khona lapho bathi kumele bona abathule lapho ababhadale imali abake ngamafowethu basenatali lapho amazulu yena wathi hayi madoda manje alibhadala njani njengoba lami ngisaqala ngisakabe so wayethi ngabuya kuphela bemchaye bamchaye everyday bazowatshintsha abuye yilbo uthe beye yilbo khona lapho namanje ukhona phansi ngikhuluma nje ngibheke imoto yasephansi baba yisona leso bambamba ngamandla ukuthi ma kube ubhechayo la kumele ukuthi achaye bathi bayengafuni khona lokhu imoto yakho ingcono isuke lapho engasafayi khona lokho. So abangithi labo bakhona abanye bagcina bafakwa ngekhanda bafakwa banjwa ngamandla ukuthi labo bangene ezindaweni ezinjalo and ngikhungasekudala uzezwa maybe omunye wakithi sephuma khona lapha sevuyele sisangcwatshwe ekhaya sevileyo ongomunye walaba abahaba amakoti.
Hayi kuzwakala ungaqhube kubambile lapha sifaka omnye umlaleli jonga
ongu Christina Mukoma Tekshua asi tisata sikho kuna Mukoma Tekshua tonge uchidza vatariri nevateereri kuti tiri kuzama kuti tinge tichibatawo vanotyaira dzimotokari pasi pekambani yeUber muno muWashington DC nekwese kwamuri kunze ikoko pindai pachirongwa ndechenyu tinzwewo kuti muri kushanda sei nekuti hakusi kusouth africa chete kwatinonzwa kunomboitika dambudziko revamwe vane dzimotokari dzemataxi vachiramba kuti Uber inge ichipindawo mudariro. Tombozwa kuna Mukoma Tekshua ari kusouth africa. Mukoma Tekshua makadi?
Tinosimba Mukoma Jonga makadi zenyu?
Tatosimba kupfuura zvamaa muchifunga musati mapinda pachirongwa.
Ya inini like maonero angu panyaya dzemaUber idzi handiti ndiri mumwe wevagari vanotori like padhuze nepaairport and ndine one of my brothers ne anotoitawo zveUber saka mumwe wanga achimutaurirawo maererano nezvemaUber zvangatotaura kuti izvi zvichazotokonzera like mutauro muhombe zvichitevera nemashoko akataurwa nadeputy police commissioner 2 days ago yokuti now our country iri kutorwa nemaforeigners saka wo and nyaya yemaUber ide tatiri vamwe ka isuse maZimbabwe zitambobatana tambo stopa for a little bit ukuthi izwi zvimboita sezvinoti nyarari wozi pane vanga nimbotaurona nhasi pazvara nhasi vanga titaura kuti mutauro waina unogona kuzotoita west than zvazvirike zvino
inyaya yambosimudzwa zvakare namukoma Donald Mamboma vambotaurawo pachirongwa vachikurudzira kuti dai vanhu vambomira asi nyaya hombe kandeyekuti vanhu vari kurarama kubva mukutyaira imomo vachishandisa Uber voita sei
mukoma wangu chinhu chandingatongopa kuvanhu handiti chinhu chinonzi upenyu chakakosha than mari mari unokwanisa kuti utsvage imwe but life haungakwanisi kuti hakuzorina imwe life yaunokwanisa mushure mekunge zvinhu izvo zvaita se zvaita because zvichaaffecta life yako zvichaaffectawo kana nefamily yanga ikatarisira iwo saka chinongoitika ndechongoti mutaure muno maitirwa inoitwa inokwanisa kungoitawo like serious zvinhu zve2 to 3 months handiti munhu unokwanisa kumbotiwo paunga wakabata paipeka uchimbosanawo kumbosenzesa ipapo uchimirira kunzwawo kuti zvinhu zvakamira sei than kuti ukaramba uchipikisa vanhu vemuno mukoma wangu handikudzai nhema vanhu vemuno misoro yavo inototema mutisore vanhu vemuno maina utombomira mushe zvokutoti ukada kupikisa navo ka zvechokwadi hondo yachonaka haizoperi yava yemauber inozopera yatova neyekunzi mazimbabwenzi now they are taking chances saka its better kuti vanhu tinge tiri vanhu tinongobatana chete tombomirawo tichinzwawo kuti ikowo kuna like kunana maminister of transport vachazoitorawo sei nyaya chona ende ichazogadzirirwawo sei
thank you so much maita basa mukoma tekshua
tinotenda
yes vamavhinga tinonzwa kuti gurukota rinoona nezvemapurisa muSouth Africa rakataurawo pamusoro pemhirizhonga yavachiti chinhu chavari kutarisisa ndinonzwawo zvakare kuti veuber vanenge vanga vachiedzawo kuti vasangane negurukota iroro nemamwe makurukota ane chekuita nekugadzikana kwenyika zvinhu zvamungatarisira here kuti vari kurwisana vangateerera zvose zviri kutaurwa izvi vakamisa kuita izvi
hongu zvinogona kubatsira nekuti dambudziko guru riripo inyaya yekuti hapana kuchengetedzwa kwemitemo kuri kuitwa kwakadzama ndo dambudziko guru iroro rekuti mapurisa havasi kuita basa ravo nemazvo kusimbisa nekuti iko zvino tikada kuti titarise nyaya dzaitika dzakawanda dzemotokari dzevanhu veuber dzakatemwa dzikaparadzwa dzimwe dzikapiswa asi kuti titi pana vanhu vakasungwa panenge pasina asi dambudziko ratinofanira kurangarira nderekuti mutevedzeri wegurukota rezvemapurisa muno muSouth Africa ndiye zvakare munhu mumwe chete iyeyo wekuti zuruwazuro rino ndiye aiti vabva kure ndo vatora mabhizimusi ose munyika ino ngavabve ngavaende saka idambudziko zveikoko kuti utungamiri hwachona hunenge huine rimwero pane rimwe danho saka dei vakwanisa kuti vaone kuti zvingaitwa sei kuti mitemo ichengetedzwe kana pane zvinoda kuti zvigadzirwe ngazvigadzirwe nenzira yemitemo isiri yekurova vanhu ekuti iko zvino tinonzwa kunzi vari kurohwa zvadarike zvapindiridza zvaakuti vatyairi vanorohwa vavakatakura vanorohwawo mambama kana kuti vanonzi burukai muende kana kuti vanotorerwa mari nezvinhu zvavo saka dambudziko rakura mapurisa ngaapindire vachengetedze mitemo mukati meSouth Africa
aiva maita basa rambai muri parunare gandi
mnumzana Mlilo ukhona Mlilo
yalo yebo ngikhona
manje ungasela ukuthi njengoba sizwa kuthiwa sekulendawo ezinye okungasafiki iUber akuphabanisi yini abantu abanjengawe nxa ufuna ukuyafika kwenye indawo
mina lapho ngihlala khona esethi ndawo ma ungafonele iUber ngitshele ngithi ngicela ukuthi uzonganda lapho bakutshele ukuthi hayi buti lapho mina siyesaba sicela ukuthi siza kuma egarajini ethize wena uhambe kanti mina ukuze ngibize iUber ukuthi ngifaka ukuthi ngihambe so sekuzomele ukuthi mina ngikume indawo yezinyama ezinye ngiyefika egarajini ethize ngale thuze lesibhedlela ngaloku kanti kule garaji lapho yikho abapaka khona ungathi ngoba lapho ngikhona vele hhayi akuyingozi kakhulu bapakile khona manje njengoba ngikhuluma nje lapha abamitadeni ukuthi vele sometimes mayidlula even engela muntu engafika ame khona lapho nje kubele bayibone nje kuphela bayilanda bayayishaya vele so khona lokho sokusenza ukuthi imihambo zabantu zibe nzima njalo impilo zabo zibe sengozini ene khona lokho okhunywa abanye ukuthi ulo umsekeli kasiphathamandla leso samapholisa ukangani mkhulumi laye ukhulume into yazi engacaci of course ulo ufikile mbalula isiphathamandla sithi hayi sisolile njalo inkulumo kalo wababa ngoba ibingasoqiniso even i-South African Human Rights Commission ithi hayi into le inkulumo le njalo ingabangela uyizondo kulaba babengaphandle njalo kulo kuthi bahlasele ngoba futhi ibingasoqiniso ethi 80% abantu ama-building njalo kulala abantu abayijeka ama-building abawathatha njalo yena kade sesithi iningi lakhona ngabangaphandle njalo yi-80% abantu bangaphandle isidino sagcina umongameli we-South Africa esingumuntu wangaphandle so ngezinye izinto ukuthi isiphatha amandla njalo ngathi indlela abakhuluma ngayo I feel it right ngoba umhlale emafethini lokhu nabe ngicabanga ukuthi uzabonga ukuthi abantu ba basapota ibhizinisi ema-South African kufana namasithenga amashopu lapha ngoba siyayenza idinovati emafethini khonathi mali sizibhadala engakhulu ukuthi sabe sisiza umnotho wakuleli lizwe bengicabanga ukuthi into obangayibona ngaleyo ndlela but-ke athola ukuthi abanye abantu especially laba abasomopolitiki basuka bethi ukwehluleka kwabo ukwenza imisebenzi yabo basefuna ukuthi umsolo leyo kusolwe abantu ababe ngaphandle kuthiwe yibo njengoba lisile izindlu kanje abantu abangaphandle ukuthi hhayi yibo abagcwele ezindlini zenu ye yibo abathatha ama-IDs begida abantu beomafe into ezinjalo so isiphatha amandla kumele ukuthi amapholisa aqinise abothi laba abayiphulitwayo amapholisa ungathi kade bengenzi umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo ngoba abantu obhasi ngeke ngabezwa kaningi kuma-radio abanye bekhuluma even ikhuluma labo badayi amapholisa ungazowatheli ungathi bona abafuna ukubuya nje imoto esitshisiwe labanazeke ezihambele uzosele wedwa kumbusa ulimele bekuthaywa ngamatshe bakuthulele lapha kube ngesikhathi sabo
Thank you so much. Do stay on the line. We have another caller. Tina Mukoma Knowledge Mutoko. Magadigo Mandue.
Right, that is Knowledge Manunure.
Manunure. Ndafunga papa ita kupesa na kwe kunzwa papa nzindava mutoko hao. Asi zisine itinotenda utumapinda bachirongwa.
Manunure.
Hello. Taurai tinzwe pfungwa dzenyu pachirongwa.
Pfungwa dzamurongwa manje dzorosi aku bana wanda yaro ngekuda kungo dzingura ma price ema tax extra out.
Saka muri kutsini
muri kutsini ngo kuti wawirana wakatadza kudara hwako hawandwanani ngawawirana.
Asika nyaya iripo mazuva ano ndeyekukurudzira zvichizvino zvino ave Uber vari kuto ndo mukana iripo yekuti vari kushandisa maapp awo ivayo vachikwanisa kuti vange vachitorawo vanhu chero nekukasika nenguva ipi nemutengo wakaderera hazvisi zvamunotarisirawo here imi semunhu
ndozvatinotarisira bhati wanje wamanje masouth african haazozvinzwisisika manje izvizvo ndozvatinatitarisira nokuti kukwanda matodi saka vana panoziva kuti unyaa mapuraizi wangu avaderere ndoti wavuyirirane wanawo
ko tinonzwawo kuti ivo vari kuparadza mhosva ava vanenge vari kunonoka kutorwa matanho nokuti kusvika pari nhasi hapana atasungwa kubva pakapiswa mutyairo akazoshaya nemusi wemuvhuro munofunga here kuti mapurisa ari kuita basa ravo nemazvo
aiwa security report inonga yamuinonga yakwaya choko huye saka panonetsa manje tazokasike kudini kutora matanho notoona kwavabhadha vanhu vanhu ivavo vakushanda basa ravo nemazvo notoona kwavabhadharwa mari saka kuti vazobata vanhu ivao nekutaima hawakwanisi
aiwa maita basa thank you so much
tinotenda
okay Chris
yes sir Mr. Mavinga we don't have Uber in Zimbabwe do we Mr. Mavinga?
Yes, can you hear me? Hello? Can you
yes,
hear me?
Yes. I asked a question there. I said, do we have Uber in Zimbabwe or...
No, we do not have as yet Uber in Zimbabwe. There is no Uber in Zimbabwe as yet.
Okay. What would you know whether there are any plans to introduce Uber in Zimbabwe?
I think the challenges have had to do with the conditions. I think the viability of the platform, given that it works mainly on internet and in terms of the payment methods, because you would be aware that Zimbabwe is in a kind of a financial crisis, which has led to a collapse of the international banking system. So the Uber people are primarily based outside of the jurisdictions that they have their people in. So in terms of remittances to Uber, then it will be a huge challenge, because Zimbabwe has virtually shut down payments to outside of the country.
Mm-hmm. Wow, that's interesting. Okay, well, we just keep holding. We have another caller, Jonga.
Tina, wawi ubeti mkori wariku United Kingdom. Magadi?
Tiripe, magadi yo.
Hey, watirimpe, tunotenda zukuru kutimunge mchi wana mkana wakupinda pachirongwa. Ndo kuneva muatereri watine tishuira kutidae wambupinda wapachirongwa ku United Kingdom. Kutinofara zukuru ma wana mkana na stipe wapungwa zenyi.
I think problem violence in South Africa, particularly involving my Zimbabweans, is something that we are not being realistic. The main reason why there are so many people in Zimbabweans in Uber is that they go there to South Africa because they are desperate, economically desperate. I think two of your callers there were talking of, oh, we must let things cool down. If you can say that when you have got something, I agree with. I think it was one of you who said that ndoku nova chumba chavana, you know. So in this particular case, if you're economically destitute, you cannot afford it. And I think if the economy in Zimbabwe continues to get worse, we are going to have more and more Zimbabweans going down there, and becoming an Uber driver is much easier than becoming finding another in Nkiri formal employment job, or becoming a taxi driver. And that is the reality that we are facing here. And I think as long as Zimbabwe, we do not resolve our own economic problems and increase the pressure on our own people to go outside the country to look for any job wherever they can get it, they will risk their lives. This kind of violence will continue, but people will still continue going there because they are desperate. And I don't think we are addressing that problem. That is the problem we should be talking about.
Mm. So what solutions can you give to Uber drivers and those that are fighting them?
I mean, once you are there, I mean, it could have been easily you or me.
Mm.
You know, if you are in Zimbabwe right now, there is no employment. Unemployment is sitting at 90%. And, okay, this year we had a good harvest. At least people have got something to eat. Next year, if we don't have good rains, people will be hungry. And people will be destitute. And therefore then, to seriously think, even if it was me, the kind of South Africa question I call, I can't get any other job. And I find a relative says to me, okay, hey, here is my car, drive it, wait at Uber driving. I would say no to that. I would not. You know, even if I know I'm risking being attacked with some of this xenophobia and violence, I will still risk it.
Mm.
And I think that is where we are failing to realize it. What we need to do is address Zimbabwe's economic problems, kumba Zimbabwe back at home, so that pressure is relieved.
Mm.
Because I think as long as our economy continues to deteriorate, we will have this problem. You know, it's not going to stop.
Vamukori, ndichitarisawo muno matigere muWashington DC. Ndichiri kurangarira kuti mazuva atanga kupinda Uber muno makamboitawo hondo yekunetsanawo neve mataxi iwaya. Saka tikatarisa nyaya iyoyi rinenge rakutariswa sedambudziko reUber versus vanhu vemataxi zvisinei nekuti vanhu vabva kuZimbabwe. Halo. Ndofunga nhare yavamukori inenge yadonha. Regai ndingokanda mubvunzo iwoyo kuna vamavhinga. Vamavhinga ndandabvunza vamukori kuti vari kuti dai tatanga tagadzirisa dambudziko rekumusha rakagadziriswa zvinhu zvinoita nyore. Ndichiti muno muDC taionawo paine dambudziko iroro rekuti vemataxi vachinetsana neveUber. Zvisinei nekuti vemataxi ava kana veUber ndevekuZimbabwe here. Idambudziko ranga ringori Uber versus metered taxi. Munoti iwo.
Kuti munoona kuti iko zvino ndofunga pava ne svondo nhatu dzapfuura vatyairi veUber vemuJohannesburg vane rimwe zuva ravakanga vachitoda kuno vachinotaridzira vachitaridzira kumahofisi eUber vachigunun'una kuti Uber haina zvairi kuita kuvachengetedza kana kutaura nehurumende yesouth africa kana kutaurawo nemapurisa kuti paone chinoitwa nekuti vanoti ivo sevatyairi vaingonyorerwa neUber kunzi imimi kana muchirohwa musadzorere chekutanga chepiri savatyairi hamufaniri kutakura zvombo zvekuzvidzivirira saka vari kuti isu tiri kungorohwa Uber kambani haisi kupindira haisi kutibatsira asi iri kuti musadzorere iri kuti musatakura zvombo toitawo sei saka vaitaridzira saka idambudziko guru hongu rekuti Uber sekambani inofanira kuonawo kuti vashandi vatyairi vemotokari dzeUber vari kubatwawo zvakanaka here nekuti rimwe dambudziko riripo nderekuti pamutemo hwevashandi nevashandirwi Uber inoti iyo haisi mushandirwi inoti iyo inongova kambani nekuti munhu anenge achityaira kuUber munhu anenge achitotyaira motokari yake saka Uber haipindi ipapo inoti haina vashandi saka haina musenzekete wekuti ichengetedze vashandi vayo munopaona manji saka idambudziko iroro reUber rinofanira kuti rigadziriswe kuti Uber ipindewo ipapo itaure iyo nehurumende yesouth africa nemapurisa nevamwewo kuti vanhu vari kushandira Uber vaine motokari dzavo vari vatyairi vakwanise kuchengetedzwa vakwanise kuvawo nezvimwe zvinhu zvinovabatsira ivo nekuti vanenge vachiti tiri kushandiswa pasina Uber ine mari dziri pasi mari dziri pasi idzi hadzitengwi kana kutarwa nevatyairi aiwa dzinotarwa neUber saka vatyairi vanoito chemachemawo kuti aiwa dzanyaya yekuderera pasi isu hatichakwanisa kuti tiwane chimwe chinhu nekuti tava kumanikidzwa kuti tityaire usiku hwese kuti tiwane mari shoma shoma dei Uber yatikwanisa kutibatsirawo sekambani nekuti iyo ine mari yakawanda ine nzvimbo dzakawanda dzairi asi haisi kuona kuti vanhu vanoishandira vangararama sei zvakanaka zviri pamutemo zvisingapinzi njozi kune vanotakurwa kuti aiwa mutyairi aneta asi ari kushingirira nekuti mari yaari kuchaja ishoma aroda kuti iteketudze iwande saka anoshanda usiku hwese vamwe vangona tora kuti angorara kumaawa maviri chete kana matatu chete saka ngazvigadziriswe zvose izvozvo
vamavhinga ndikubatei muromo tingopa mukana kuna vamukori vadzoka vamukori ndandabvunza nyaya yekuti hondo yeUber isingori musouth africa chete kune nyika dzakawanda vanonetsana nevemataxi ivava mungaitarisa sei nyaya iyoyo 30 seconds.
Well, that is a problem that no one can deny, because there is competition between the former taxis and this new platform, Uber. But in this particular case, here we have another additional dimension, Yema foreigners in South Africa, because my foreigners, my Zimbabweans, find it a lot easier to get into the Uber side of it, of the business, than in the formal one, which is what is the problem here. And what I'm saying here is that we are also putting pressure on ourselves as Zimbabweans because of the economic problems back at home, where somebody becomes so destitute that that he will go to South Africa and risk their own lives. Okay, in this particular case, Uber is one area where we are having many Zimbabweans.
But if you look at other sectors as well,
it is the same thing. That is why xenophobia is
there. Thank you so much.
Thank you so much, Mr. Mkori. We would also like to thank Mr. Tewa Mavinga, human rights lawyer in South Africa, and Mr. Ndumiso Mlilo. Thank you. Good night, Zimbabwe.
Rateereri, choti rambaye mchipinda panchirongwa ndechenyu, asi zvirongwa zvestudio 7 zvakawanda. Pindai mazviri, ndini Jonga, Kandemiri, mura zvakanaka.